Kirui ka tsebisa go tikite crime summit pa February pa po around 6 cause van ba re go tsema crime re go itika pa Joburg area e kuru kuperia van ba re go tsema pa so pa pa po van ba re go tsaka inkunzi yesindebe vari kubatwa vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo mafoni nemabhegi avo vari kubayiwa nemapanga vanhu vakuvara vamwe vatofa
tiri kuona kuti sangano renyu riri kufunga kuti vari kupara mhosva idzi zvizvarwa zvezimbabwe makadziwa sei kuti vari kupara mhosva idzi vana vekuzimbabwe
vanhu vanogara kuperia vakawanda vacho vanhu vekuzimbabwe vanhu vabatiwa vanotiudza kuti vanhu ava vanotaura ruzvimi rwedu sekuzimbabwe saka zvinooneka kuti tine vanhu vanoripota personal encounters dzaiti therefore vari kunzwa kuti ava vanhu vari kutibata ndivanhu vekwedu so tikazviziva from horse's mouth chaiwo kuti munhu abatiwa atiudze kuti ini ndabatwa ini vanhu vandibata ndivanhu vekusimusha.
Imi makamboedzawo here sesangano kugara pasi nezvizvarwa zvezimbabwe zviri mudunhu imomo muJohannesburg kuti mumbokurukurawo nyaya yematambudziko iwaya ekuparwa kwemhosva?
Iko zvino tangatisati taita like formal engagement asi ndosaka tichifunga kuti paFebruary tiite crime summit paticho tichakumbira vanhu vauye tigotaurisana panyaya iyoyo yekupata kwamazimbabwe because problem yatinayo ndeyekuti vanhu vari kuripota macrimes aya pamapolice station mapurisa iwo anoenda pazimbabwe vanhu zvinotaitwa kudhila necrime but vanoenda kunosungira vanhu mapepa but isusu tave kuti okay kana macrime aya achiparirwa nemazimbabwe then we must address vanhu vekuzimbabwe kuti uyai tisanganise brain zvedu tione kuti tingaita sei nevanhu vashomai ava ri kutipa zita rakashata sevanhu vekuzimbabwe.
Matambudziko apiwo mamwe amuri kuwanawo ari kukonzerwa nevana vezimbabwe?
Hakusi kuJoburg chete, masouth african ari kuchema kuti mazimbabwe is macriminal because pane this generality where crime iri kuparirwa nemazimbabweni but mashoma mazimbabweni ari kuita izvi mazimbabweni kusouth africa akawandisa but then ava vashoma vari kuita crime iwao kubata vanhu kuita marobhari kuita maburglary kuita fraud kuita zvinhu zvisina kubvumirika pamutemo.